Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kukundikana kwayo kuita izvi, vashandi vacharamwa mabasa kutanga musi wa 26 gunyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira makanzuru emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwawo kushanda zvakanaka nemakanzuro. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura weguta reulawayo vari vaimbo yemutevedzeri wameya vatinashe Kambarami nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora kusimudza mutauro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende nhasi apa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kana hurumende ikasaita izvi, vacharamwa mabasa kutanga musi wa 26 gunyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varayiridzi, vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende, sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvakati apera hongu mapendezi apfuura mari hatinakuiwana, asi tikutarisira kuti pana September tikutaurwa zvava zvakaita sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvinamari ivo vamutuli pachavo. Tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tikatosamakore kuti pei inogona kubatwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti inofanira kubatwa muna September muno.
Vati vanyorera vanxuve tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure vatsinhura izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tadzeya mamuna kusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe masivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga kuva 26 September kana hurumende ikakundikana kutibhadhara mari yedu apo ku26. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu kuvaSeptemba akati apera. Saka tinovapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakaruka. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanxuve vanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhauriro inodzirikitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura na vanhuve sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura nekurukotare vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vakurudzira makanzuro emunyika kuti apedze uori vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwa kushanda zvakanaka nemakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemakanzuro ekumaruwa nemumadhorobha Harare, mutungamiri wenyika vati misangano yekuita hurukuro dzakaita saidzo dzine kupanana mazano mubudiriro yenyika yakakosha zvikuru.
You are not masters in your communities. You are servants of your community.
Hamusi vanatenzi munharaunda dzenyu, asi muri varanda. Zvinofadza kuti pane vamwe vari kugona kufambisa kwemabasa makorokoto, asi pane vamwe makanzuru anorambozikana nemabasa asina kunaka. Tinofanira kurwisa kupedza hori kubva kune zvematongero enyika pamwe nevashandi vekanzuro, mitemo ichiramba ichibata vese vanowanikwa vachikora mutemo.
Vatiwo hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kupiwa masimba kwematunhu kana kuti devolution, vachitiwo mitemo inobata kushanda kwemakanzuro nehurumende inoda kuvandudzwa kuitira kusimudzira budiriro yenyika.
The ministers of central government should not feel superior because they are central government.
Makurukota emapazi ehurumende nevari muhurumende havafaniri kufunga kuti vari pamusoro nekuti vari muhurumende. Hurumende iriko nekuti kune makanzuro. Nekudaro panofanirwa kuva nemushandira pamwe zvinosimudzira budiriro mumaruwa. Tofanira kushanda pamwe chete zvinosimudzira vanhu vemunyika yedu.
Kuridziro iyi inouya panguva iyo makanzura kunyanya emadhorobha mazhinji acho achibva kumapata anopikisa achinyunyuta kuti bazinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kunyanyopindira munyaya dzemakanzuru, izvo zviri kuvakanganisa basa. VaEbel Matsika, mumwe wevarongi vemusangano uyu vari mutungamiri weBen Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vaudzawo mutungamiri wenyika kuti semakanzuru vanoshushikana nekumbovharwa kwemabhuku avo ekumabhanga kana kuti maaccounts emari dzavo nemamwe mapazi ehurumende.
Tiri kuita hurukuro nevekufinance tichikumbirawo kuti tinofanira kutaurirana tisati taganishirwa maaccounts nenasa nezemura sema departments ose hurumende, because kuganishwa kwacho kunongozo affect the same citizens that we are trying to protect.
Vamatsika vaudza Studio 7 kuti musangano wanga wakakosha sezvo vawana mukana wehurukuro nemutungamiri wenyika.
Ministers edu anga asiri kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kuitika kumalocal authorities, saka tavaudza takurukura vakuziva ndobva tawirirana on way forward. Wenyika taona mukana wekukurukura nawo, especially nenyaya dzenhuna.
Tabvunzawo vamatsika nezvemari yakawanda yakanzi makanzuro abvise kuti vakwanise kuva pamusangano apa, vakati zvaifanira kuitika sezvo musangano wanga uri wavo uye pane zvakawanda zvaida kubhadharwa zvakadai sepekuitira musangano pamwe nezvekudya. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust, vaPresa Shumba, vati gungano iri kwanga kuri kutambisa nguva nekutambisa mari yemakanzura. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wemakanzuro ekumaruwa vagai Mutasa vatetera kumutungamiri wenyika kuti makanzuro abvumidzwe kutenga mota kunze kwenyika pasina kubhadhara mutero kana kuti duty free, izvo vamunangagwa vati zvichaitwa. Vamutasa vatiwo makanzuro anoda kuti vapiwe mukana wokutenga pekuvaka nemari shoma, vachiti zvikamu makumana kubva muzana zvavari kubhadhara emari yakawandisa. Akandeke piri makanzuro achisangana ose nomutungamiri wenyika kekutanga kaive muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vamboratidzira nhasi kunharaunda yekwaMakoni vachikurudzira kuti mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala nevamwe vavakasungwa navo kunyatsime vaburitswe muusungwa. Vanhu varatidzira ava vanonzi vapisawo mataye dzimotokari mumugwagwa uri pano zivikanwa kuti Pasi Junction uye vanga vaine zvinyorwa zvakasiyana siyana zvinokurudzira kuti vasungwa 16 ava vekuzivikanwa nerekuti Nyatsime 16 vaburitswe muusungwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura veguta reBulawayo uye vaimbenge vari mutevedzeri wameya vatina Shekambarami nebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora kwave kusimudza mutauro vamwe vachiti mutemo wekuti mapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kudzinga makanzura kana vamiriri veparamende vakasarudzwa pasi pemapato avanotungamira zvinovhiringidza mashandiro nemafambisirwo emabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vakambarami ava vanove kanzura weWard 3 muBulawayo nezuro vakabvuma kuStudio 7 parunhare kuti vaive vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora asi vakati vaive vasati vave nezvekutaura panyaya iyi. Akandeke chipiri vakambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi. Mugore ra2019 vakambarami vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court vakakunda uye vakazoenda zvekudare reHigh Court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vakambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandu nuve varambe vari iwo mutevedzeri wameya. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo vaSwiven Chirodza vati vakambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori.
Vakambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa. Yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mucouncil kuBulawayo. Chiitiko ichi chekurikola vakambarami inoratidza kuti council yedu yabatwa nekatel yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu. Tinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa.
Asi vagari vanoti pari zvino Bulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BEPRA vatembelani Dhuwe vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vakambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro.
Ukubizwa mbekuti kupendukiswa kwabantu abakhetiwe mabantu kuchina kubangela ukuthi ise
zvinovhiringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka.
Vavincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanenge vashara mutungamiri wavo kati ndobva yasumuka kana kuti munhu mumwe chete ane agenda yake kubva asumuka obvisa vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo semaonero angu zvinhu zvakashata.
Asi vaJoseph Chuma vanoenhengo yeCentral Committee yebato reZANUPF vanoti havaone chinoshamisa panyaya yakaita seyavakambarami.
Kune mitemo iriko inoita kuti kana munhu abviswa anofa muto kuprofa kudzosengwa umwe pavaipaizvipaichocho.
Asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reIbechu likaZulu vanoti havaone sekuti izvi ichokwadi.
Bulawayo yagara ina makanzira eshona so handifungi kuti itaibalizi but ndofunga kuti kambarami mutungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita deputy mayor. So ndofunga kuti rikulu yaitiwa vakambarami ndeyekuti adifaya president wake
vachipindura mvunzo pamusoro penyaya yavakambarami pamusangano wavakaita nevatapiri Naomi Bulawayo munguva pfupi yapfuura vamunzora vakati dare reHigh Court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya Bulawayo ane makanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato reZANU PF uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudiri rebato ravamunzura ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana Musengi.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi ndozokorora mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuronga kusangana kumuzinda weWhite House nhasi nemhuri dzemutambi webasketball Brittney Griner navaPaul Whelan vekuMichigan avo vose vari mumajeri kuRussia. Misangano iyi haisi kutanga pauzima pakati pavaBiden nemhuri idzi uye iri kuuya pakati pekuedza pasina kubudirira kwehurumende kuti zvizvarwa zveAmerica zviviri izvi zvisunungurwe. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muUkraine rati makuva evanhu angangosvika kumazana mana nemakumi mana pane imwe nzvimbo muguta reIzium apfukunurwa kubva pakatorwa zvakare nemauto eUkraine kubva kumauto eRussia kutanga kwesvondo rino. Hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations yati inotarisirawo kushanyira nzvimbo iyi. Vamwe vana vechikoro kuguruve mudunhu reMashonaland Central vanonzi vari kufamba mitunhu inoda kusvika kumakiromita 10 nemasere kuenda pachikoro chinonzi chiri pedyo zvinonzi zviri kudzikisa uwandu hwevana vari kubuda zvakanaka pabvunzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane madzimai 10 nemumwe chete nevari anosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vaMishek Nyandoro vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinho yakareba.
Ma8 munomo takatara mukana pakugara dai vaikwanisa kutaitwa kana kuti 5 kilometers zvingave nani but manje matakatara muka zvokuti mukaona kune nzvimbo nechikosi government kutengenenyo ndikukuna komayo icho chiri panapa vachati kutaura nezvacho ichi kwachimbumi chibva panapa panango 3.98 km zvinovadika kuti vaende ku ECD manje hatinodambudzika.
Vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitinho yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure. Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasa vatanga gwaro rekutanga cheEarly Child Development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana.
Saka dai hurumende yaichasa kuti ma8 pamuisiwo zvikoro zvemaECD padhuze sekondari wo neprimary vachiona kuti apa pakadii munhu haangafambe 20-15 km 7 km kubva panapa kuenda kunosvika uko mwana cha anidzidza here anenge aneta kusinosvika kuyono kudzoka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira.
Nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuwira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana we0 grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho mwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakatira zvou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufamba mitinho yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro.
Panoda kuita masatellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuru umwe chete umwe wacho wakakumwa pakawanda panovakwa mudhuru umwe cheke uita ma satellites anenga ari connected kune chimwe chikoro chinga wacho 6 kilometers away asi zvikwanisa kuti vana vari pa ECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka.
Panyaya yekuti pane varayiridzi vanokwanira nyika here, vazhowo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000.
Tine varayiridzi vakadzidzira basa revarayiridzi vakawanda zvikuru kwazvo muzimbabwe, asi hurumende pari zvino yanga isingatori varayiridzi vakadzidzira basa. Tinotori ne 50,000 deficit. Asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka, hurumende inofanira kuwanikwa ichifira ma 50,000 deficit yavo.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vakaungana Ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita mashanu kuenda kuchikoro.
Tinotarisira kuti hapana mwana anofanirwa kunge achifamba kana 5 kilometers kuti asvike kuchikoro.
Vandoro vanotiwo dzimba dzaive dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro, uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro.
Hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba kuchikoro.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina varayiridzi vakakwana muzvikoro. Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varayiridzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete. Dunhu reMashonaland Central rimwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka, uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Dunhu Raijena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino nhasi tinokupai hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anonzi Charles Chakanetsa. Charles akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvemimhanzi akabuda nedegree reEthnotechnology Music. Chinzwei hurukuro yeupenyu hwake mune zvemagitari achitaura naIvan.
mabiri mani mujanja Kutani wari ya iwa lechina kwa mbasa para zate Makoro koto kia haeva enu Makoro koto kumbua eva tu Makoro koto kulikie ya kumbua Nalijo pendeza Kutaziva siuya kawanana wana makasikiwana Kutaziva Vachafata vaberiki kumbane mujatu Kutaziva Wari ya iwe nechina kwa kutiva sambara zake Kutaziva siuya kawanana wana makasikiwana Kutaziva Vachafata vaberiki kumbane mujatu Kutaziva Wari ya iwa nechina kwa kutiva sambara zake
Tino urombo wa tereri ne nyaya ye urukuru ya ipuwa na Ivan Zininga na Charles Chakaneta. Sija kupaye urukuru ya choshondo runoya na sisa ita dambu ziko ne mchina edu. Chaka zukuma takupaye kambo kake makoro kotom. Mchurongwa chedu che live talk na sisa tirikutarisa anefe mabasa. Ariku ituwa ne makamba ne kuchaye na munyika. Uyo matambu ziko anunzi ariku kwenzeruwa ne mabasa ayam. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisa yi WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 Mnukwani soo kunzwa studio 7 na 6 a.m. mvuro kushika chishano pama saise anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave Zongo ya biya pera rikaiti mbotarisa misoro ye na uza nasi. Masangano wose anomirira vashandi veurumende anopa hurumende mazuva manomwe ekuti isadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari dzemihoro mwedzi uno achiti kukundikana kwayo kuita izvi vashandi vacharamwa mabasa kutanga musi wa 26 gunyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soko izika atisenda baku VOA ndebele.